A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 16th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the late former Zimbabwean leader Robert Mugabe, who died last week, and protesting Zimbabwean doctors.
And to join this discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 mmWave frequency and on the 4930 and 15460 kHz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Live Talk, we are talking about the delayed burial of the late former President Robert Mugabe, and Zimbabwean state doctors have downed their tools.
Thousands of people are viewing the body of the late former President Robert Mugabe at Murombezi Growth Point in Mashonaland West Province.
Mugabe will be laid to rest within the next 28 days at the National Heroes Acre, where a mausoleum is being constructed.
The former president died of an undisclosed ailment in Singapore a week ago.
Meanwhile, doctors in Zimbabwe state hospitals are staging protests following the abduction of Dr. Peter Makumbei, the leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Some of the doctors are on strike over low salaries, and doctors are getting at least about 40 United States dollars a month.
The High Court has ordered various ministries to look for Dr. Makumbei, who is among hundreds of disgruntled medical workers in Zimbabwe that are now living from hand to mouth. The government says it is looking into their grievances.
To join the show right now, please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Yes, ulukandaba lingalithola njani lapho likhona endaweni zonke ke SGNEO ezomhlaba. Namhlanje ke sixoxa ngodaba lukamoyi uRobert Gabriel Mugabe obhubhe ngeviki epheleleyo. Njalo siyabona ukuthi isidumbu sakhe lamhla sihanjiswe khona ngale eMrombeti Growth Point lapho adabuka khona. Siyakwazi ukuthi wazalwa ke kozwimba eMashonaland West Province. Abantu sizokuthiwa bebebaninganyana nje abahambe bambona. Kodwa ke kukhangelelwe ukuthi isidumbu sakhe siyabiselwa eHarare. Kodwa ke ungcwatshwa kwaso bekuthiwa phela uzangcwatshwa sokudlule amalanga angamajumi amathathu. Siyakwazi ukuthi sokudlule amalanga amabili, kutsho ukuthi sokusele 28 days ukuthi kungcwatshwe waye ngumongameli. Sizwile abantu sebekhonona abaningi besithi lokho kwenziwa ke ngendlela engayisiyo. Sibe sesithi phecelezi nje sibone ke okwenzakala khona ngale ke eZimbabwe njalo. Odokotela lamhlanje ke kade begijigijima betshaya itoyitoyi besenza konke nje bechothoza uhulumente besithi kukhanya ngazani omunye wabo udokotela Makumbei, uPeter Makumbei ungani othunjiwe ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Siyakwazi ukuthi kulabo dokotela abakhalela umsebenzi bafuna phela iholo likhuphuke. Okwamanje udokotela uthola iholo lakhe-ke i-$40 ngenyanga. Kambe nxa kunjalo likubona njani zulukandaba? Asingeneni kuhlelo sixoxeni. Nxa ufisa ukuthi ungene khona manje usifonele kunombolo 801-202-465-0318. Leyo ke ngiwhatsapp. Yenza iphinda njalo 01-202-465-0318. Kunjalo ke Marvelous.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Nhasi tiri kuenderera mberi pano paLive Talk tichitarira nhoroondo yeupenyu wavaRobert Mugabe. Nhasi tawaona mutumbi wavaRobert Mugabe uchiendeswa iwo kwaMurombedzi Growth Point kwaZvimba. Uyezve kumusha kwavo kwaZvimba uko vemudunhu iri nevamwewo vanogara munharaunda iyi vawana mukana wekuti vawanikwe ivo vachionekedzana navaMugabe. VaMugabe vakashayika kuSingapore vhiki rapfuura uyezve takaona mutumbi wavo uchiratidzwa kune veruzhinji kuRufaro Stadium kairi kese nekuNational Sports Stadium uko vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vamwe vatungamiri vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vakawanikwa vachipinda vachienda kunoonekedzana navaMugabe. Tiri kutarisa zvakare zvatiri kuona zviri kuitika munyika apo nhasi vanoita mabasa madokta nevamwe vamwewo muHarare nemubulawayo vari kuratidzira vachiti ivo havasi kufara sekuti mumwe wavo Dr. Mugumbei vakawanikwa ivo vachipambwa uye parizvino havasi kuwanikwa. Taona nhasi vana chiremba ava vachiratidzira uyezve parizvino vachiri kuenderera mberi vachiratidzira. Tiri kunzwa kuti vane night vigil vari kuenda mberi vachiimba vachiti ivo havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nehurumende panyaya dzemuhoro wavo uyezve panyaya yekuti mumwe wavo vakapambwa. Saka pindai muchirongwa muwanikwe imi tichitaura nemi vanoda kunge vachifonerwa. Nyorai nhamba dzenyu ipo pano paFacebook page yedu yeVOA Shona kuti tiwanikwe tichikufonerai. Tinoona tinadadira Chitungo ari kuona ari pano, Taru Bomero ari kuti what is needed is to pray for the country. Terence Naro ari kuti tiripo futi. Aiwa, tinokuchingamidzai, tinoziva munoti supporta zuva nezuva. Uyezve pamunopinda muchirongwa ibvai majanya pakanzi share kuitira kuti vamwe vakunzwei. Progress Manakira ari kuti tavemo muchirongwa maswera seiko kwamuri ikoko vashamarari vedu. Aiwa, kuamasikati yezvinezvi taswera zvakanaka chaizvo. Uyezve tinokutendai kunge manga muri pachirongwa chedu mangwanani uyezve munesu zvakare iye zvino. Asi nyorai nhamba dzenyu. Makaisa zvakare makode numbers enyu. Nhasi tine gango ipo pano palive talk kana muchida kutaura pamusoro penhoroondo youpenyu hwava Robert Mugabe avo vataona nhasi mutumbi wavo uchiendeswa ivo kumusha kwavo kwazvimba. Kana zvee zvakare muchida kutaura imi pamusoro penyaya yekuratidzira kuri kuita vana chiremba muHarare uyezve nekubulawayo kwatiri kunzwa kuti kubulawayo kumpilo hospital uyezve nezvimwe zvipatara zviri ikoko kubulawayo vanhu vatoti kuti aiwa hatisi kushanda vabatana ivo nevana chiremba vari kuHarare. Uyezve kuratidzira uku kuri kuenderera mberi kuri kunzi iko kune night vigil pari zvino. Handizivi kuti tine mapicture here ekukuratidzai asi tichange tikukuratidzai.
Yes, I think we've got a video of Dr. Mtavisi Bhebhe of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Let's hear what he's saying about all this.
General of Zimbabwe Hospital Doctors Association. And if you all recall, the initial industrial action that we did in December, that was the longest, as far as we can recall. It lasted 40 days from the 1st of December to the 10th of January. So I was one of the leading spokesperson of that executive. It's very sad indeed that we are gathered today with profound sadness because of our colleague that was, he just went disappeared.
Abducted.
He was just abducted.
He said he was kidnapped.
Yes, he was kidnapped and abducted. And to be honest with you, to me it came as a shock because first of all, I wasn't expecting that in Zimbabwe, with the amount of security apparatus that we have and the amount of the national budget that we always put towards the security sector, that a grown-ass doctor or a grown-up doctor can go missing. And no one knows where a doctor is, a grown-up person with a grown-up person who's functioning normally can go missing in the middle of the night, and no one knows where he is. Totally, that's not acceptable.
So that is Dr. Mtavisi Bhebhe of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Lapho ke uBhebhe yamozwi yakhuluma ukuthi kambe umuntu omdala njengoPeter Magombei udokotela ongusina Dr. Sibili angachacha kuphela ukuthi hayi kasabonakali. So uthi lokhu vela kwaziyo umhlaba wonke jikelele akwaziyo, ngoba even leZimbabwe kulabo dokotela, kulabo abantu bezomvikela abaningi kakhulu, ngemali eningi ifakwa kuMinister of Defense, the Minister of State Security, lazo zonke lezo, kambe ucache waya ngapi? So ke siyabe sikhuluma ngakho khonoko lokunye okuchene khonoko ke okwamuyi Robert Capelier Mkabe kunjalo ke mabalazi
aiwa tinotenda vari pa live feed yedu pano pa Facebook page yedu ye VOA show na munogara muchititsigira zuva nezuva regaitimbo kuchingamidzai pane vasisirudo dozva vari kuti saka vakapambwa ndiva mugabe here ndofunga vari dombuti vanhu vambotisekei zvavo Ekinias Zondo ari kuti hello sisimavi hello zviri sei sei kwamuri ikoko tina chetsa kawira hanzi ndifonerei achibva aisa namba dzake Amos Murerwa hanzi ndifonerei vachibva vaisa namba yavo uyezve vakaisa necode namba yavo Nyasha George Matambirochka ari kuti ndifonereiwo maswera sei aiwa taswera zvakanaka anabva ati Zimbabwe government and loves the dead as they don't care about the living. Ari kutaurawo kuti zvaari kuona ndezvekuti hurumende inenge inofarira vanhu vakashaya kwete vapenyu. Top fan yedu Courtney Mepi Courtney ari kuti hanzi handifunge kuti vari kutungamira vachapedza temu yavo ndokutaurawo kwaari kuti Cuthbert Maposa hanzi muri sei vashamarari. Tiripo pamhepo aiwa tiri wadi Nyasha Jose Matimba Ronchoka ari kubva ativo ndifonere ndobva aisa namba dzake saka tine vazhinji vari kuda kufonerwa uye vanyora namba dzavo wamambo hanzi tight situation Douglas Makombe Mutsenge ari kuti just joining you I'm here in Kapa I didn't miss nyaya yemushakabvu hanzi vaakupiko nhasi how far is the museum construction that's far aiwa mukoma Douglas Mutsengi parizvino mutumbi wava Robert Mugabe avo vaimbova mutungamiri wenyika uri kwazvimba kumusha kwavo uyezve vamwe vawana mukana wokuenda kunoonekedzana navo kwamurombedzi nhasi Terence Naro ari kuti ndifonerei achibva aisa namba dzake Courtney Mepi Courtney ari kuti dai hurumende yanovakawo kuchimoi kwakafira vanhu vaizama kusunungura nyika vave kuita bhizi kuvaka guva ramamugabe regorude saka rudojo vanzi garwe abva taurawo zvakawanda pano ativerenge zvedu mazwi ekunyomba George Summer Holmes ari kuti I'm watching you from Harris Smith amenonde kupi woku Amos Murerwa ari kuti hello sister Mavi and Mr. Gibbs we need to be the one to have one voice and to pray also for our leaders Zimbabwe needs prayers asi ndiri kunzwa kuti pane munyarikani aripo pari zvino regai tiende kwavari
yes our first guest is Mr. Max Mkandla who is a former freedom fighter he is based in Bulawayo Mr. Mkandla welcome to the program sir
thank you very much good evening to the listeners and the leadership in the country across
thank you so much now Mr. Mkandla we see that the body of the late former president was today in Murombedzi Growth Point. What's your take about taking this body all over the show like this? Do you agree with what is happening?
First and foremost, culturally here in the country, this is the first of its own kind, something that we don't even believe or wish to see happening in the country. It sounds like an abomination culture. But however, those people, they've got their own way of doing things, which is not a Zimbabwean way of doing things.
Mm-hmm.
This is where we are actually disagreeing with them.
Yeah. So, ubona ngazani ke ngase ukhangele ngesindebele ungathi khona ukube bebhotabhota lesidumbu sakhe umoyi ungathi ngakho
kuyincwala akufanelanga ukuthi kutholakale kukhona esizweni seZimbabwe njalo ngamacala lawo enzakalayo lapha ngizakhuluma sibili okusemoyeni lendlela esibona ngayo sakhulula ngayo ilizwe akumelanga ukuthi belokhu ebhotibhotisa ngendlela yona leyo asizuzi litho kokho zimali zona lezana ezihambayo ezama-taxpayers khona kule ndlala engaka lo gesi ngakho ngakulazisa lapha yindlala kuphela izinto zikhwela njalo njalo kodwa ke kube sokutholakala ukuthi khona umuntu oyenza isimo lesi sabanje nguye lokhu ebhoda kangaka ngomhlaba yolichona lo kuyazila lokhu mna mbona ngazani ukusithuka into engafanele ukutholakala isenzakala ebantwini
ye nxa sesikhangela njalo baba Mkandla sibona ukuthi odokotela kade betshengisele esibhedlela le migwaqweni bathi omunye wabo wathunjwa ungathini ngakhonakho
lokhena kuyinto sibili ezilayo odokotela balelungile ukutshengisa ukuthi babambeni badinga ukuthi omunye wabo lo ezibonakala ukuthi kanti ungaphi asithandi thina ukuthi khona odokotela bengatholakali ezibhedlela ngoba na kuyasiwa njalo amanesi kakula luthi abangalwenza basoze be-admithi umuntu aba-admithayo ngodokotela befake izinsuku ukuthi khona kuyabe ngahlala insuku ezithile bebonile lo mkhuhlane wakhona ukuthi khona unganqinekelwa njani kodwa ngalokhu luhlazo lolo esolwenzakele lolo benzela ukuthi khona umuntu lo lapha akhona ekhululwe batshengisa ukubambana lokho nami ngiyakuvumela lanxa size ngafa kodwa-ke kumele phela bekhalele omunye wabo lohulumente ngenele kuze kutholakale ukuthi kathi ngubani oyenze obudlovu njengalokhu
kodwa vele ezimbabwe abantu bathunjwa njani sokujayelekile phela sezwa utyayitsa mara onabanyana bonke bona labo bathunjwa ngubani vele mkadle
indaba yokuthunjwa leyi ilokuxhwala okuthile elizweni kule fevo thwantwana umtonori lwana owathi ecathile kwaphuma amabizo okokhembu khona laphana omkadi lakho kwapho kuphuma kwabuya bonke labo ophathele inyamanyama okane inkala zonke izinto zona leziyana lakhathesi latest yona leyo odamara laba kukhona umuntu olesandla esingalunganga esingcolileyo esigcwele igazi okwenzayo
hayi siyakuzwa kakhulu
into esingayifuniki le ukuthi khona siyibone senzakale elizweni
ye siyakuzwa sicela ubambe khonapho-ke baba mkandla besicela abantu abakubandla le-ZANU PF ukuthi bangene khonapha kuhlelo silethemba lokuthi sizabathola labo bakhuluma abakwethulayo so Mr. Mkandla is saying that in terms of abductions this has been happening you know in Zimbabwe. So he says that apparently there are some people who were actually abducted and up to now they cannot be found. He says, but Zimbabwe has got some good laws in terms of finding people and maybe state security. So he's pointing everything to the government. He says the government is just doing it. You know, so maybe we're going to get a government spokesperson or some other person to just give us a take on what is going on here.
Very interesting take indeed. Let me just read some of the comments that are on here on our Facebook page, our Shona Facebook page. And also we will be trying to cross over to Zimba to see if we can talk to some people over there who we can manage to hear about what the situation is over there. Amos Madzinga arikuti mutumbi wakosha kudarika vafi. Zvakaoma zvenyika yedu. Watching from Durban, please call me. And asi ndiri kunzwa kuti pane pane varikuda kutaura nesu regeitende kwavari. Hello, caller. Tiri wadi. Tiri kutaura nemi muri kupi uye zvemunoitwani?
Muri kutaura nemi ndiri kuDurban ndaitwa Gabriel.
Ehe, taurai tinzwi.
Ya, ndoda kuti ndimbobata nyaya mbiri zvangu.
Taurai tinzwi.
Pane mutungi wapurezidhendi vaiva purezidhendi vedu vamugwada. Zvinhu zvinosiririsa kuti munhu mukuru angade akuchichengetedzwa owana nguva yake kuzorora. Vakumbombeya naye hatichazivi kuti kuda kuratidza vanaani kuti mutungamiri wenyika akashaika.
Asi pane chakaipa here kuti mutumbi wavo uendeswe kumusha kwavo?
Hapana chakaipa sekunzwa kwatakaita kuti mutumbi wavo ivo pachavo vakanga vativo vanda kuradzikwa kumusha kwavo. Zvinhu zvaifanirwa kunge zvichiteedzerwa nehurumende kuti pasaita makakatanwa vongu vanenge vavadeclare sehiro asi vozoti aiwa mukuru wenyika akanga ati akanga kurara pachinamai vake izvo ava zvakakosha chaizvo zvokuti hazvaifanirwa kutiite mazuva akati wamefamba navamwe
pachivanhu zvinganzi zvinokosha here kuti mutumbi ungogadzikwa panzvimbo imwe chete zvakamira sei
pachivanhu chedu isu tinoziva kuti kana munhu mukuru akaita savamugabe kana vashaika vanofanirwa kutsvagirwa nzvimbo yavo yakasununguka inoita kuti munhu wese wemuzimbabwe akwanise kusvika ipapo achinoona mutumbi wavamugabe zvova ona semusese hiro renyika yedu izvo hapana anoramba asi chakunetsa ndechekuti kana tikaterera mamwe mashoko aitaurwa nana vamatema danda mazuva aya vamugabe vachibva kubviswa pachigaro vamugabe vakaitwa kuramirwa mhosva dzese vakanzi ndivo vakanga vari pamusoro pekuita kwese kushata kwakaita kurawa kwevanhu kuita sei ndo vakanga vakupiwa mhosva idzoo but tinoshamisika kuti nhasi the same people ivavo futi ndova kuti aiwa vamugabe ndo mupresident wenyika hatichazivi kuti avaizvitaura vaizvitaura vakananga zvipi vaida kufadza vanani nhasi vava kutaura izvi vachida kufadza kuti vanani zvino vanga vari vanhu vane chokwadi vaitiudzawo chokwadi kuti nemhaka iyi vaituka vamugabe panguva yavakabviswa pachigaro nhasi vava kukosha vasingachatauri vasingachapindure zvavaitaura ndo patinongoda kungoti deno vamwe vakuru vedu ava vanga vachipindura wa ozoita chechipiri chandoda kutaura panyaya yeutongi hwemuzimbabwe
taurai tinzwi
tiri vamwe vevanhu vanotoshuvira kuti sei zvirango zveupfumi zvabviswa but kana takatarisa zvirango zveupfumi zviri kunzi nevakaisa zvirango zveupfumi remekedzai kodzero dzevanhu kodzero dzacho idzozozo zvinhu zvingori simbu kuti munhu kana akachemera kuti ndokumbirawo chingwa mupei chingwa kana kuti momuudza kuti chingwa pari zvinhu hasina tabika mabhanzi ndoatinawo ndoatakumbokupa pachinzvimbo chechingwa kana munhu akadaro onzi ngaachisungwa ngaachino akutorwa usiku pasina anoona kuti aendeswa kupi zvinhu zvinorwadza sierezi zvinhu zviri kuti ivo vari kuzviita vari kufara because vanozviita pasina chinoya kwavari saka izvozvo zvinhu zvinorwadza masangeni tinoda kuti abviswe but ngaabviswo tichiteedzerawo zvinodiwa nevanu vakatisira mumasangeni
aiwa tinokutenda ivanhu
vari kutorwa tihama dzedu tiri kurwadziwa kuti tiwa munhu angangotorwa kunonzi aenda sezvezvi dzamarati zvinhuza kwaakaenda sezvezvi uyo atorwa aane 3 days atorwa kuti tichaziva kuti achadzoka ari mupenyu here achafa here kana kuti tichamuona here izvozvo zvese izvozvozvo isusu muzimbabwe titi vanhu vanga vachitarisirwa sevanhu vane security yakakosha inoziva basa kudarika dzimwe nyika dzese but kana paakunzi vanhu vanotorwa nemunhu ane puti ozi hatizive kuti atorwa nani izvozvozvo minister of home affairs anofanirwa kupindura zvine mutsindo kuti azvipruve kuti zveshuwa muno muzimbabwe hamusina security inovharidzira kutorwa kwenyika kwechipiri
dai maiwana mukana wekutaura neivavo vamuri kutaura vehome affairs maiti chii pari zvino
ndaingovakumbira kuti bhajeti riya ratinovapa riya rekuwandawanda riyariya ngariite basa kwete kuti bhajeti iro rokuwandawanda iro rongotorwa zvaroiswa muhomo dzemunhu umwe chete orya zvake achirega kuti vanofanirwa kunge vachishanda kudzivirira isusu zvizvarwa zvezimbabwe kuti tinge tichiwana kusununguka kwakakwana tichichengetedzwa tisingatorwe usiku vanhu ivava vashande vakasununguka vaite basa ravo chairo chairo kwete kuti bhajeti rinobuda rakakura rokuti derekudifende nekuhoma fei asi basa raro hatisi kuriona nokuti vanhu vari kungonyangarika ende vakuru vacho vachingotaura kuti hatisi kuziva tiri kuinivhestigeti hatisi kuziva tiri kuinivhestigeti ende tinorwadza ndechekuti foni dzavari kushandisa dzinonzi ndee dzimwe chete dzadai kutenderera muvanhu vese vakambotorwa vakatodzoka kuti vaende kumanetwork provider kuno titi tipei munhu uyu akarejesta foni tizive kuti akarejesta ari ani achigara pasi aende kunotsvakwa kuti nemhaka yefoni yako ichishanda zvakashata zvinoita kuti vanhu vachinyangarika munyika.
Aiwa, mashoko makukutu chaizvo. Tinokutendai mukoma Gabriel, mafamaita sazita yemuchakabvu vaGabriel Mugabe, asi tinokutendai mukoma Gabriel kunge manga muine supachirongwa. Nhasi tine vanhu vakati wandei, saka tochiti aiwa, tinokutendai, muve nezuva rakanaka. Bye bye.
ye kunjalo ke mavula se slobaba esicingweni lapha ke what is ukuthi slobani ngizokuthi slobamasuku iba masuku ngawuthola njani
ngiyathola mina ngiyathola njani
siyachona ucingo lakho lamhlobo ufiphele ungaphonga ngikhona masuku kona
ngiyenza manje lapha sinisa kade
no wazani uluginyile ucingo lakho sibili awukho phakathi kwengubo kuyagodola yini kona
Hayi,
what sokufonele masuku? Siyakufonela bekhatheso ngubaba masuku. So baba Mkandla nxa usizwa abantu bekhuluma lapha omunye lapha kuthiwa silomunye ubaba efonini wathi sithatha ubaba lo esefonini kuqala.
Hello, Mkhoma Salim.
Hello, Mkasimbare sister.
Ayi wathi kasimba tipewe fungwa dzenyu nasi tine gangwa mina kuti muda kutaura nezvei nasi.
Ah nasi ndikurwadzwa nenyaya yemadoctors chaiyo.
Taura henyu.
Ya nyaya yemadoctors ya hurumende handizivi kuti vanonyatsoongorora here kuti doctor munhu ane nhiki ano akadzidza nyevaidzidzira kugoera kuti vabatsire upenyu hwevanhu life saver then omubhadhara $40 US. Ipapo hurumende yedu ka I think chakanaka tinofana kuitoka tinofana kungoti hurumende tivhare because kana vachitadza kupa vanhu mari vano malife saver then vada kupa mugabe kuti wani munhu akapa kudhara vachispenda mari yakawandisa kuti mari yekuti vaitore okay to divide to pa madoctors madoctors ma life saver evanhu vakaenda kuzvipatara izvozvo tine vamwe vanhu vanofanira kuti vaonekwe nemadoctors madoctors havana kwanisa kuona vanhu ine vamwe vanhu vazhinji vari kufa vamwe vanhu sometimes pamwe vanenge vane masmartphone anoda kutobva but it will be worse saka izvozvo zvinorwadza negovernment yedu yatinayo haikoshese vapenyu right now inokoshesa one munhu chete
aiwa mashoko makukutu taurightins
ya taikumbira kuti kudai chimwe chirongwa chinozoda se musana tinodai dzevanhu ngemugavhenmendi vavoka kugara patidhikasa nawo tiaonesa kuti marhano enyu amuri kuitaka mainstitution enyu haana kunaka munofanira kunyatsoisa kuti mari inofanira kuti tiite position ipi is very important zvangu pana right now magetsi hakuna anouya usiku achienda early morning sokuti kana mamwe macompanies vakutovhara bcause havachakwanisa kuti vachioperate saka izvozvo timacompanies tachiti tasara tishoma itoto takutomanikidzwa kuti kana hangane vachandi kana 200 akutoti 30 muye kubasa because vangashande sei magetsi pasina saka zvinhu zvinorwadza kuti hurumende ngainyatsofungisisa kuti iri kuda kuenda kupi chaiko
aiwa mashoko makuku
ainyatsorwano
ehe mashoko makukutu tichaedza zvamataura izvozvo kuti tideedze makurukota vauye pano vachizvitaurira vega vachimuchinyatso kuvabvunza kuti sekutaura kwamaita kuti sei ivo vari kuona zvakakosha kuti vawanikwe vachiisa mari sekutaura kwamaita pakurangarirwa kana kuti kucherechedzwa kwemunhu mumwe chete iyo nyika upfumi uchienda kumawere saka tinokutendai Mkoma Salim nekunge manga muri panhare thank you so much
now marvelous we've got Mr. Dingumuzi Phuthi is a parliamentarian and is in the ZANU-PF party. Mr. Phuthi, welcome to the program.
Thank you, Gibbs.
Thank you so much, sir. So briefly, we are seeing that the body of the late former president was in Mrombezi Growth Point today, or maybe still there. So now, what's your take on this issue of taking the body from one place to the other until he is laid to rest in 28 or so days?
It is something else to say that it's been moving from one place to the other. But it's another to appreciate that indeed it was supposed to move to places that it has moved to and from so far. When you talk of Robert Mugabe, remember that you are not talking to Dingumuzi Phuthi or about Dingumuzi Phuthi. You are talking about an icon of our lifetime, whose immortalization can be juxtaposed to that of Rhodes. If you will tell me why Rhodes had to die in Cape Town and had to be pulled for many months from Cape Town in order to be buried at Mabuya Ziva Kumatopo Kanyikwedu, I will really understand that indeed the administration then believed that Rhodes was one of their kith and kin who deserved that because he created wealth for them. Robert Mugabe created wealth for black people, not only in Zimbabwe, but in Africa, by giving them a towering posture, which should stand at shoulder-to-shoulder level basis with the M race in order that we defy the complex of inferiority. Us taking land was through the bravery and the principles of Robert Mugabe. And such are among the things that we remember him for. Forget for a short while about things that we don't agree with him in terms of his principles then, what he could have done here and there. But one thing that towers is the great man that he is. So when the process of immortalization of a tower is happening, people tend to be very divided and tend to be used to believe that it is fashionable to talk about such as if it is the first of its own kind.
Mm-hmm. So yeah, siyakuzwa kakhulu ke sicela ubambe khonapho sithathe ubaba uMasuku. Baba Phuthi ungayindawo. Baba Masuku ungawutshona njani?
Ngatshona baba, utshona njani?
Ye, sesikuzwa kathesi baba Masuku. Phose lakho sibili, kunabantu abaningi abafuna ukungena kuhlela.
Ya, ngithanda ukuthi ngike ngikhulume indaba lezi zonke zombili. Ngithawala uvalo ngimangale nxa ngizodinga imuzi labo bekhuluma njalo ngomgala. Ngizama ukuthi mbaqasisele indaba yokuthi asifuzanga sidistorte i-history yezimbabwe because of political affiliation. Obaba uJuma it was yesterday sithi Mugabe is super hero, bonke bekhuluma bembabazi. Waqotha uMnangagwa. Wathi uMnangagwa is useless, the same people who aphendula uMnangagwa uMgabe is useless. We are testing. Namhla bakhuluma bambabazi batho njalo matanda bamhlawuti uMgabe bathi wayebulala abade senzani kuye because those kids, these people are distorting yezimbabwe. Of which vele sibalalele siyabeva bakhulumi lutho abantu laba bafuna ukuzingena nje. Right, umdala lo sehambile over. You are forgetting about him. Vele lokuthi sizekwazi ukuthi oright ngiphi o-wrong ngiphi akukho. Ngibuye endabeni leyi eyokuthi amadokotela umuntu anyamalala. Uyazi into eyimangalisa into eyi-one. Ngizafisa ukuthi lingincedise mhlawumbe kuyabe kungikhutha nje kuma-history here and there. Investigations zamapolisa awezimbabwe ever since abantu ba-abstract. Phela-ke lamuzwa kuthiwa ubothiwe ethethisa icala lokuthi be-abstract umuntu uphi. It's over 50, 100 or so people. Akutholakali muntu o-abducta abantu bona lawo ophendukayo nayo uyaritelizenathi sama-street-one kati kutholakale lo yedwa nje kuphela kutho ukuthi this is an in-house thing. Bayakwazi ukuthi le-investment eyangakuyona leyo ndawo ekuthi abantu ba udokotela bamthathelani sibamelele odokotela esibhedlela ithi amthathe kuthi anyone kakhulu abamlezi
Hayi, siyakuzwa kakhulu baba Masuku. Sibongile ungathelela kusasa Masuku.
Ulungile.
So that is Mr. Masuku. He says he's wondering how somebody can abduct a doctor, and let alone a Zimbabwean. He says ever since this abduction started, no one has been arrested for you know, being suspected of having done it. So he says it's an internal issue. He suspects these are state security agents. So now, and according to Uputi, uphuthi uyakhuluma sibili ukuthi lokhu ungazane kube kubhotisa uMgabe kusenzwa konke lokhu owayengumongameli wayengumuntu oqakathekileyo. So he says Mr. Mugabe was a very important person. So we still have got Mr. Max Mkanda, but I'm told we've got a caller now.
Hello, caller.
Hello.
Ehe, tukuthola nani uyezwe, muri kuphi?
Mudorana Tinashe takawira ndiri muHarare.
Taurai tinzwe mukoma Tinashe.
Kuri sei ku Washington.
Ah, ku Washington ni kwakuda kutonora mbijana asi kuri nani amene iko ku Harare.
Awa hakuno kuri kupisha.
Mhm. Taurai tinzwe.
Alright, nyaya ndoda kutanga kutaura ndii nyaya yamugabe.
Mhm.
Iya inosiriza zvikuru kuti mundaramo mukuru ongombeswa nyaya yese. Dai vamusiya zorora mundaramo.
Mhm.
Azvitaita izvi. Ozi nhasi ari pano, mangwana ari kwakati, mangwana ari kwakati. Ei, azvitaita izvi, takutonyara nazvo izvi. Munhu mukuru ka anoda kuzorora, anoda kuzorora munhu mukuru.
Saka sine maonero enyu maida kuti paitwe sei apa?
Angada yakatochengetedzwa. Vanhu pavakanovaona kurufara ipo pai.
Ehe.
Wochichengetedzwa kase munhu mukuru, wochizorora murugare.
Mhm.
Handitika.
Mhm.
Vane zvavakagonawo vamugabe, vane zvavakatadzawo. Asi pachokwadi chokwadi ndechekuti bhodhi yemunhu mukuru haifanira kungotenderedzwa kunzi nhasi iri pano, mangwana iri pano. Kwatove kufumuka.
Ko panyaya yemadhokotera murimo imomo muHarare kwakamira sei?
Panyaya yemadhokotera painyaya yekuti hwadza zvikuru. Kana pataime yamugabe chaiko hapana kana dokta waanaka munzi abdhakta. Zvazvinototishamisa kuti ihurumende yerudzi vanoabdhakta nadhokta ari kukumbirawo chingwa. Zvinotisiririsa. Saka dai vavanyarawo
vakwanisa
kumudzora ari mupenyu.
Aiwa mash.
Hatichazivi kuti mupenyu here, hatichazivi kuti akafa here. Bane 3 days now asiri kuwanika. Saka hei, ndokutanga kunoita mauprisings koku iwo havazvizive kuti mauprisings anotanga nechinhu chidiki diki otozopedzisira nyika yese atove mauprisings.
Aiwa mashoko makuru.
Dai vanga vari vamwe vamudzora mukomana uyo ari mupenyu asina kana kukuvara. Asina kufa. Ndofunga taizvo.
Aiwa tinokutenda imukoma Tinashe. Muve nezuva rakanaka. Thank you. Tinashe is just saying that he feels like the other caller said that you know, the body of the late Robert Mugabe is now being abused. He's a big man. He should be put to rest and let his soul rest in peace. He's saying Mr. Mugabe should have been buried after Rufaro Stadium, or at least after the other leaders said goodbye to him. And then he went on to say it's very embarrassing for the current Mnangagwa administration to have a doctor being, you know, abducted under their watch. He says, you know, Mugabe might have been a bad leader in one stage, but no doctor was abducted. So that's what he's saying here.
Yes, lo soneni dladla utilinjani basakazi umuntu ma esethule uyahlonitshwa hatsho ukuthi isidumbu sakhe sibeloko sibhodabhodiswa ungazani ukudlula kwakhe kuyabajabulisa. Yes, amazusoneni khonapho uyakhuluma. Ecingweni-ke silobaba uMaxim Kandla. Baba Mkandla, akutsho ukuthi lokhu khulunywe ngubaba uphuthi lapha sithi-ke wayengumongameli ngumuntu owayehlonitshwa kakhulu, ngakho-ke konokho okwenzakalayo kulungile, kuqondile kakhulu. Ungamphendula usithini ngamafitshane, baba Mkandla? Usakhona baba Mkandla, uyangizwa?
UJoshi Unkomo. Hayi khona uMgabe uyabhodebhode siyangathi abantu ababulale ngumramba thina wabulala abantu lapha ngegoground ebebhode siyanga. Kunokuqakathekileyo udivide abantu lapha iNdebelele ngashona kababonani abantu bona labo bakathesa abantu balama-division endawo ukuthi khona ngawabuthanisa abantu ndawezo uzowazibhubhela nje angazenge ngixolise ngento yegoground lento othiwa bhodabhoda lapha usebhubhile sebhubhile akuhlonitshwe khona lokhu eyigcine nje endaweni yakhe kube nokuthula nje. Imali vele bayenza kudala labo bantu ukuthi khona bebethatha abantu abanjengabona bebhodabhoda labo. Enye imali yakheni uMgabe, enye imali ikahulumende. Ikahulumende ngiyami mina, asikuthi mele ngikahulumende kuphela, but kuthi kuthi nami futhi ngilalelwa khona lapho ngobana imali yama-taxpayers. Siyabhadala ama-taxes, into ithenga lapha yathi uyibhadala libanje imali yakho. So izimali zethu lezana ezilokhu ezidlalisa nje zibhodisa umuntu nje ukuthi ethini usasekavuka omunye umuntu ethethe ukhosi lelizulu naleli kuyaphela lokhu kuyaphela lokhu asingazesadlala ngemfa yomuntu ubhubhile ubhubhile akuhleni ithilanga lenelelo amafulegi ethu ebuyele phezulu ephaphe akuntu amafulegi ebelokhu ehlezi phansi ukuze befike i-30 days zona leyo kunamhlanje
Siyakuzwa baba Mkandla. Sicela ubambe khonapho ke. So Mr. Max Mkandla is saying, you know, the president was very divisive during his term as president. Mm-hmm. And he says he never apologized for the Kukulaundi atrocities. And today he still divides people as he's lying in his coffin, you know. So he says this is very sad because taxpayers' money has been wasted and, you know, he's not happy about the whole thing. So kuthiwa ke silo baba Gwebu ecingweni. Baba Gwebu ungawutshona njani?
Abakutshona njani?
Ye, ngamafitshane sibili kula bantu abaningi abafuna ukungena kuhlelo. Wena ukubona njani khonoko oka umuyi umgabe obulokhu ebhotobhotiswa endaweni ezijeneyo?
Hayi, lokho mina ngikubona kuyikudlalisa imali eningi omedi ngabe bayifakela amadokotela la akhalala umsebenzi. Usethule phela umgabe kuhlonitshiwe okwalelo langa. Kakwedluliswe kathi esile imali kubhode siyale lale yimali okumele dingayincedisa izisebenzi asazi kumbe bathatha kweyakhe imali kumbe bathatha esikhwameni sikahulumende kodwa nxa kuyikuthi bathatha esikhwameni sikahulumende ngaba kudlulisa lokhu bafakele odokotela imali
so ke ukuthunjwa kadokotela umgombeke umagombeke ngathini ngakho
hayi lokho kuyisabika kwindaba enzima sibili njengoba into ekhona egudwini
aha so ubonani into embi kakhulu
hayi into embi sibili kakhulu
ye egwebu yeqedisa khona
iyasethusa nje lathi indaba yakhona ye
hayi siyabonga kakhulu ke egwebu ungadinwa kusasa baba
Good
yeah, so Mr. Kwe was saying the late former president is no more, so lay him to rest. Don't use a lot of money on him. And he says that it's clear that there's something that is very wrong in terms of the abduction of Dr. Peter Makumbei. He says this is unheard of, you know, but he knows that the government is capable of doing that. So maybe we'll go to Mr. Tengumozibuti later.
No, after for now we have a caller.
Yeah, take a caller, yes.
Hello, caller.
Hello.
Ehe, taurai tinzwe kuti kutaura nani uye zve muri kupi?
Muri kutaura na Sivanda Brighton ari muno Rustenburg mu South Africa.
Taurai tinzwe.
Ah, munoona chinhu chinotsuwisa kuti vanhu vari kungoramba vachitorwa vachitorwa nevanhu vari armed nguva nenguva tukuzvinzwa vematichers akambotorwa uyu ndeumwe wakanogerwa nebhodhoro uyu ndeatorwa futi nevanhu vari armed munyika mune chaos isiri kutaurwa nehurumende uchinzi hurumende zvinhu zvese izvi zviri maoko mayo kaizvi
saka poitwa sei
aiwa chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vemuzimbabwe ngavaite uprising because hapasisina bandiko revashandi risatira nemunhu waro ati ambwa nevanhu vari amd zvinyori zvinhu zvisiri kutaurwa kana kushambadzwa panhepenyuro dzemunyika kupa vanhu awareness kuti kune madisidensi avamo munyika kana mane madisidensi ngavataure
aiwa mashoko makukutu
ava vanhu vavo that's why vasiri kutaura nezvekuti maita madistance right tichienda panhau tiri panyaya imwe chete papa madoctors ipapo munoona kuti vanhu ava havana mwoyo mumwe wavo ari kuchaina kurwara mwenje uye afire kwaakafirawo ivo vanotipambira madoctors because vanoziva kuti havarapwe muzvipatara zvedu saka zviri nyore kwavari ngoti vaitingo anything chavangofunga kuita because they don't benefit anything and they don't depend on the services zenyika
aiwa mashoko makukutu hanzvadzi muve nezuva rakanaka
right ndandinoda kubata nyaya yeko mudzara wangu
ya chingoti gaga nasi vanhu vakawanda vada kuti vataure vachitaurawo mafungiro avo ite gaga
alright munoona chokwadi chakanaka aiva mugabe vanondinakidza chinhu chimwe kuti vakatotaura kuti mandevele akanga ari mhandu dzangu nekuti patenderedzwa tenderedzwa bobab Bulawayo as a second capital city havana kufunga kuendako nekuda kweiko imhandu dzavo naiza
aiwa tichataura izvozvo maita basa
hanzvatinotenda
this is why this guy is saying that he believes that Mr. Mugabe during his time might not have liked the people from Bulawayo maybe that's why now his body was not taken to Bulawayo but I think the government did actually bring in different provinces so we cannot speak on behalf of the government
but here.
In fact, there is a question for him. Yeah. There is Patience Mavunga who is saying, Mr. Puti, if Mugabe was so important, why did your party remove him with a coup? And then someone else said, the summary of Mugabe is just like when a guy saves a girl from armed robbers and then after the guy sexually abuses her. So then another one, Anna, says, ZANU-PF, you're being like chameleons. You removed and shamed him. Now, he's dead, he's a hero, blah, blah, blah. So, Mr. Puti, you might as well respond.
Mr. Puti, are you there, Baba?
So,
at the end of the day, Mr. Mnangagwa actually helped in getting rid of the former late president. But now you're eulogizing on him and declaring him this and that, a son of the soil, a big man of Africa, a big tree has fallen, and all those kind of things. So people are actually saying, no, ZANU-PF, people are actually pretenders. So can you take on that question?
Thank you, my brother. That is a very pertinent question. Look, in the first place, Robert Mugabe was not made to give space because he was no longer popular, but because of some traits of incapacitation which could not see the country moving forward from that time. It saw a lot of opportunists taking advantage of his senility and therefore taking advantage of him and planning a post-Mugabe era. Which era is this one? And it's very less than 2.5 years, you can see that the vouchers were calculative. But the patriots refused and said, no, we cannot have our good men taken advantage of because of his problem of having overstayed in power. He overstayed. That's a fact. But the fact that he then had to be used by others surrounding him does not take away the fact that he was a good man. Because there is a lot of inadequacies in age. Everyone, ologogo kumbolokhulu ekhaya akwazi ugogo kumbukhulu kuqine sengumntwana. Kumbe kufuna ukuthi amanzi aqine sithi ikabithi. Kuyatholakala ngama-stages okuguga. Kasivumeni ukuthi umdala lo wayesegugile wasuba ngokuhlala kakhulu wangavumi kule sikhathi ukuthi segugile adedela abanye anti kusina kudedelwana kodwa ukuthi ngumuntu osebenze kakhulu asingeke sikukhiphe ngenxa yokuthi sethule. Number two, ngike ngezwa omunye umlaleli ebuza ngokuthi kanti ube bazonda yini abantu bakoBulawayo yikho ke isidumbu sakhe singasakhanjiswanga
nansindaba.
Nxa usithi koBulawayo phela kawutsho enkayi koBulawayo is just another city in Zimbabwe pho ke thina lapha eplan river sizakhala yini sithi siyamfuna epolose wangejambesi konale kubomatesi nawe bezakhala yini ekezi lasegwanda lasebedbridge bebezakhala yini. IBulawayo is the second largest city. If the third largest city say we want him as well, sesizamfotisa yini awuboni nje ukuthi lokhu siyaphikisana nje abanye bathi sesibhotiswe kakhulu ehanjiswa endlini yakhe handiswe national sport ehanjiswa kozimba kodwa abanye sebesithi alubuhanjiswe kobulawayo njalo alubuhanjiswe kobulawayo langaphi langaphi langaphi
okokugcinangizathanda
ukuthi abantu bananzelele ukuthi ekukhulumeni kwethu ngomgabi simuthwa njengeqhawe mina ngiyedwa njengophuthi wesikhalangela angizange ngithi ngalasici izici zikhona abaningi sebekhulume ngazo okwamalanga lathi siyazazi aluba kulamathuba okuthi kukhulunywa ngezici besingakhuluma ngazo kodwa mina ngikhuluma ngosethule lapha ngikhuluma ngobuhle bempilo yakhe nemisebenzi yakhe izici anginasikhathi kangako laso kodwa isindebele esiqondileyo sithi akusilima sindlebende
kwaabantu
babayekele ukuthatha leli thuba bathi izanu p f siyitholele khonapho njalo singakhulumi ngendaba yokuthunjwa kukadokotela sesiyenza ngazathi yindaba ehambelana lokufa kukamgabi bakithi abantu ababhidliza leli lizwe sebelamaqhinga amaningi wokuzibulalela nokuzithumbela They have just adapted one of their own, and they know it's a stage-managed thing that we know very well, and we know the choreographers as well.
Yeah, what's the problem? Because I'm from Baba Puti. So, Mr. Puti says the reason why they didn't take him to Bulawayo is because other cities too were going to say, "What about us?" You know.
Mm-hmm.
So he says that's the primary reason, not of hatred and other things.
Mm-hmm.
So then he says, in terms of the abduction of the doctor, he says it's stage-managed. According to him.
Mm.
So what a call, I think.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Truktora, nani uye shwe mrukupi?
Naoni azumikuni kuhurungwe.
Ah, kwa kadi iko kuhurungwe yoko?
Ah, kuhurungwe kuno fara zoro.
Hey, taurayti nzuki.
Hey, panyaya, doktor.
Mm-hmm.
Hey, ndofu ngajini jino sivi sauti mgamuno ma doktors. Anu ngoturo, atu ngota. Anyanga igane 3 days, asiriko onyeka.
Mm-hmm.
Asi urumende inenge ichitaura ichiti haisikuziva kuti chichiuidya uye ndiani ari kuita basa iroro saka zvoreva kuti muno munyika mezimbabwe hatisina security kana vanhu vachinyangarika vasingazikamwe kuti ari kuvatora ndiani uye ari kuvatuma ndiani roa kuti zimbabwe haisina security yakakwana toti togonongopedzwa tese tichipangwa nevapambepo
aiwa mashoko makuru
zvinotirivisa izvozvo
saka imi dai maiwana mukana wekuti zvigadzirike maida kuti zvifambe sei
chinhu chinoshupa chekuti hurumende inenge ichiramba hazichi zvinhu zvinenge zvichiitika zviri pachena hurumende yagara inoramba zvinhu zviri pachena saka zvinhu zvinobhoha zvekuti munhu anenge achichema kuti dai mandigadzirisiwo vafamba zvakanaka ukachemawo nzi waonesa wobva wabata worohwa ukati udai wotorerwa zvinotorwadza so dai vaita vagadzisa ipapo kuti mutemo unatoshanda sezvauri mapurisa aite basa ravo nemazvo kwete kuti vanoregerera vanhu vachingoti vanhu vacho havasiuzikamwe vari kubvepi vanhu ivavo
kopanyaya
kubva vanhu vachitanga kupambwa ka hapana kana wanhu vatakambonda kuti abatwa aita mhosva iyoyo yekuti awanikidzwa akapamba munhu
aiwa mashoko makukutu iwayo hanzvadzi kopanyaya yemukuru
wenyikaiwo kuhurumende kuti ngaigadzirise ipapo tizive kuti vanhu ava vari kuita izvi vari kubva kupi uye vari kutumwa nani
aiwa
zvingava zvinotifadza tikaziva kuti pane vabatwa vari kuita basa rekuabdakta vanhu kana pasina izvozvo vora kuti hurumende iri mukati meizvozvo
aiwa mashoko makukutu hanzvadzi tinokutendai chaizvo
toenda kune mudhara wedu bhoboi
ehe vari muprovhinsi menyika imomo
tinoshaya kuti ko hurumende irudaramba futi ichitambisa mari kutambisira kumunhu akafa ivo vapenyu vachitambura sei
saka poitwa sei
vaifanira kunge vakatoviga mutumbi uyu kudhara kakwete kuramba vakangochengeta ipapo vari kudya mari saka zvinhu zvotoona kuti hurumende yedu hatina kwatiri kuenda naye
aiwa mashoko makukutu hanzvadzi nekuti nhasi vanhu vakawanda vada kupinda muchirongwa chiregai
ndichitotya utaurisa kafuti nekuti unogona kungozotorwa futi pavanite usika
aiwa ichokwadi hanzvadzi tochingoti iwa naiwayo mashoma amataura tinokutendai chaizvo
maita basa
Yeah, so this caller is actually from Hurungwe, which is in Mashonaland West, but he's on the other side. He's saying he's very, very upset with the abduction of the doctor in Harare, saying he wants to know why the government has not arrested anybody yet. And he's saying he's disappointed because by now the government should be coming out to say, we've arrested so-and-so and this is what went on. But government is mum. And then he's commenting also on former President Mugabe because he's from the same province. So he's literally saying he feels that the former president should have been buried by now because there's a lot of money going into the upkeep of his corpse. Till the month is over.
Yes, we've got Sikumbuzo Mlalazi who says, display Mr. Mugabe's body at Blue Roof for the whole month and let those who want to view it travel there rather than carrying around a dead elderly person's body in Zimbabwe. We have had enough of that name for over four decades. Let the country move toward forward. Sustini Wetina. It goes further to saying, Ibingelele inkokheli yami lapo ubaba uphuthi. Keep on the good work, brother. Then see ngakayi kubaba uJason Moyo othi ngeke ngilethe ubaba uMkandla ngamafitshane. Baba uMkandla ngamafitshane ke ungathi uphosela ukugcina bese sihambela baba uMkandla.
Yebo.
Yeah, phosela ukugcina sibili baba uMkandla bese sihambela khonapho ke ngakhona esikhuluma ngakho.
Hayi, mina mele ukucela endichoyo nje ukuthi khona hayi umgabe kabamfake nje endaweni yakhe kumbe kwafane iruzika nxa esiya kozimba kaye kozimba. Bemgcina kuphela khona ngani kulokuthi belokhu bemphodibhodisa imali lezi siyazifuna lezi ezilokhu ezidlaliswa ngaleyo ndlela. Yikho khona lokho engingakutshoyo nje njalo nesizwe sakithi abantu abagcile amasiko abo ihlonipheni ifa kodwa nxa esiseba yile indlela eyibaye yona abantu baluza uthando. Bagcine belahlekelwa isineke ngobani into yakhona iyabe singathi sithumathi siba singasaphathi kuhle isizwe kodwa ke hayi emasiko ethu asiwaphatheni ngendlela endlela enhle abantu abakudedele khona lokho lanxa kubuhlungu kangako asakhenini isizwe yabona
siyabonga kakhulu ke emkandla ungadinelwa kusasa mntu omdala sibongela kakhulu
ngiyabonga
ye sithathe ubaba uJason Moyo baba Moyo ungatshona njani
Tony sithanda njalo.
Sizijwayele kakhulu sibili. Isikhathi du sesidlule umango wesibili. Akutsho lapho okufisa ukwethula khona.
Ye mina bengikhuluma ngiphendula ubaba uphuthi lapho. Uphuthi lapho ukhanya akaphendulanga kahle. Ubaba uMgabe fuza buye kubulawayo la yangithi. Unkomo wabhuda from Harare wabuya kubulawayo. Yena indaba engabuya ngokubulawayo. Ucathi ngomunye. Ye.
So ufisa ukuthi ngawe na wena ubona ngani isizathu kuyi
uyazonda abantu bemandebeleni amandebele kawafuni ukutshenisela ukuthi vele kawafuni indaba engabuyanga ngapha
anti yena sezithulele umuntu omdala bese kade ngakatsho ukuthi ngicela ukuthi
le yena umnanga akho
aha
abayibo abaphethe uhleke
uyabazonda abantu besintwini
Ya abantu besintwini uyabazonda befuza abhodiswe njengonkomo abambhodisayo.
Ngokutsho ngani khonokho baba?
Ngokutsho ngendlela yokuthi nanku usuka ulokhu ebhodi Harare laphana usuka waya wasiwa kuzimba kodwa kubulawayo hayi.
Ye siyakuzwa kakhulu odokotela ke ungathi ngakho.
Odokotela lokhu imali yena le ayidlalisayo uprezidenti. Ofuza ukuthi ngayinika odokotela odokotela kabakho ku politics ngoba imali le ifuza ukuthi ngayo yafakwe lo dokotela lapha uyiwa abaphethe impilo zethu so khona bakula maphilisi akulani odokotela abantu bayagula bayafa ezibhedlela akula nikuse yenzakalayo
hayi isikhathi sesidliwe ngumango wesibongela kakhulu baba Moyo ngathi nakusasa
siyabonga
yes so that is Mr. Jason Moyo there he says the money that is being used around for the viewing of the body and all these kind of things should be channeled towards the payment of doctors' salaries instead of doing all this kind of grandstanding.
There's so, patients, yes. Mavunga, who's saying people should actually stand in solidarity with the doctors because if they don't, the doc, you know, bring the doctors back into work, mm-hmm. people in Zimbabwe would die, because as we saw earlier on, doctors in Bulawayo have also joined into the strike. They are really not happy with how Dr. Magombeyi has been allegedly abducted, yes, and up until now he has been missing since Saturday. Saka vazhinji vari pano vari kuti aiwa havasi kufara nezviri kuitika izvi, uyezve vari kuti ivo dai hurumende yaita zvainokwanisa kuti iratidze kuti kana pane vanhu vakatora doctor ava
vawane kuvachisungwa. Sorry, yes. Our time is out. We have to leave it there. We thank our guest this evening, former freedom fighter Maxim Kandla and parliamentarian Dumozi Kuti. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
And I'm Marvelous Nklanga Nyahuye saying, let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei in the morning, where we'll continue to look at the abductions and also, you know, catch a glimpse at what's going on at the Blue Roof. Bye-bye.